Avo vatsigiri vebatore PDP vachipembera apo bato ravo rapinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa weCOD. PDP ndiro bato rechipfumbamwe kupinda muCOD uye vabiti vanoti bato ravo rapinda muCOD nekuti ndiyo chete nzira yekubvisa bato reZANU PF pachigaro.
Nokuti CORD mukatarisa gwaro ravo ndopa coalition yega tiri muno muZimbabwe political CORD. Vananera vaihasi mapolitical coalition, it's an electoral alliance. Saka tasaina isusu gwaro record nekuti tobvumirira nawo pamavalues uye pechipiri tinofunga isusu kuti mugaba hasi akabviswa nebato 1 anotoda kubatanidzwa ndosaka tajoina CORD.
Vabiti vanoti pane mukana wekuti mapato ose anopikisa abatane uye izvi ndizvo chete zvichaita kuti vakunde ZANU PF. Panyaya yekuti mapato anopikisa ari kurwisana panyaya yezvigaro, vabiti vati iri harisi dambudziko asi chinodiwa mukana chete wekuti mapato aya agare pasi. Sachigaro weCOD pari zvino vafaraimbira vebato rezunde vati CORD iri kuda kuti mapato ose kusanganisira MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai neZimbabwe People First apindewo muCOD. Vabiti vatsinhirawo vachiti CORD inoda kuti mapato ese ashande akafanana uye vatsvangirai vanogona kutungamira mubatanidzwa uyu kana vakazvininipisa.
Hainini inini shona yandoziya ndeyekuti usho unogadzwa. UN leadership, you don't impose yourself. So zvichida tikauya tese ndiyo vanototungamira parizvinenge zvichida kuti gudo guru kupete muswe tisanze, because nhama haisi yekuti watungamira ndiani, nhamo ndeyekuti bvise mugabe.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mncube vaEdwin Mushoriwa vatiwo vane chivimbo chekuti mamwe mapato anopikisa achapinda muCOD.
Tine chivimbo chekuti maparties kana mapolitical parties emuZimbabwe ese ane chishuo chekuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Saka kana tine chishuo chakafanana neichocho, tarisiro iripo ndeyekuti tinofanira kuti titsvagane tiwanane. Asi vakuru vanotaurawo zvakare vachiti vana vembwa havasviniri musi umwe chete. Vamwe vanononoka kusvinura, asi tatine tarisiro ndeyekuti vachauya vanhu vobatana toita chinhu chimwe chete.
Zvichakadai CORD inoti haina chivimbo negwaro revavhoti richaumbwa neZimbabwe Electoral Commission uye vanoda kuti vanhu vashandise zvitupa zvavo kuvhota musarudzo dza2018. MDCT inotiwo yakazvipira kuumba mubatanidzwa wakasimba uchabvisa ZANU PF pachigaro uye inoti iri kutaurira nemamwe mapato pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.